Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 14 2017.
Makateerera kune pfenyuro yeStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti izvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa michina yechizvino zvino yebiometric voter registration chinoparurwa zviri pamutemo muHarare nemutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kusafara kwarinoti humondi unowanzoitwa nemapurisa, kunyange hazvo mapurisa ari kuti kuratidzira uku hakusi pamutemo.
Nyanzvi dzozeya nezvemuchuchisi wenyika mutsva vaRay Gobba, avo vakadomwa navamugabe kuti vatore basa rakasiyiwa navaJohannes Tomana.
Munyaya huru yezvematongerwo enyika nhasi tiri kutarisa kusajeka kwakaita urongwa hwebiometric voter registration uhwo hwaparurwa muHarare nhasi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Chirongwa chekunyoresa mazita evavhoti pachishandiswa mishina yechizvino-zvino kana kuti biometric voter registration kuitira kuti vanhu vakwanise kuvhota musarudzo dzegore runouya kwaparurwa nhasi muHarare pasi rose richiona. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe pamwe nevatedzeri vemutungamiri wenyika vaPelege Zilampoko nemudzimai wavo uye mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo ndivo vatanga kunyoresa kuState House. Chirongwa ichi chazonoparurwawo zvakare kuHarare International Conference Center uko kwanga kwakazara veruzhinji. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Chirongwa ichi chatanga kuparurwa kuState House nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vati vaparura chirongwa ichi vachitevedzera bombiro remutemo yenyika.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission.
Mushure yambiro yeZimbabwe Electoral Commission, ndiri kuparura nhasi sezuva rekutanga rebiometric voter registration. Zeki yakumbira kuti ini nemhuri yangu tinyorese nhasi senzira yekuparura chirongwa ichi. Sehurumende tinotungamirirwa nebumbiro remutemo wenyika nezeki kuti sarudzo dzofambiswa sei. Bumbiro rinopa masimba kuhurumende ekuti ibatsire pakuitwa kwesarudzo kuburikidza nekutsvaga mari nezvinodiwa nekuona kuti sangano rezeki rakasununguka uye kuti rinoita zvejekerere uye riine chiremera.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission Zack amai Rita Makarau vati sangano ravo ragadzirira zvakakwana kuti vanhu vanyorese senzira yekuti vaombe gwaro revavhoti idzva. Vatiwo mishina yavanayo ndiyo ichasanoshandiswa, vakamirira imwe ichauya. Amai Makarau vati chirongwa ichi chichatanga nemuvhuro mumatunhu makumi matanhatu nematatu.
Chirongwa chaparurwa nhasi naPresident mutungamiriri wenyika ndechekuti tichitangisa kunyoresa vavhoti patsva yatoti biometric voter registration yaparurwa nhasi. Tine gadziriro yakakwana zvachose. Tinotarisa kurejista vanhu vangasvika ivo 7 million patinopedza chirongwa chedu.
Amai Makarau vatiwo kupiwa pachena kwezvitupa nemagwaro ekuzvarwa pamwe nekupiwa magwaro kune avo vane zvitupa zvakanzi alien kuchabatsira veruzhinji kuti vakwanise kunyoresa pasina mubhadharo izvo zvichaitwa kwemwedzi mitatu chete.
Kupiwa zvitupa mahara zvichabatsira vanhu vakawanda vanga vachichema kuti tiri kushaiswa mukana kana tiri kutadza kutora zvitupa. Saka tinoivimba kuti munhu wese apiwa mukana iwo kuti achitora chitupa. Vobva vabva kunotora chitupa vobva vauya kwatiri vonyoresa sevavhoti.
Asi mapato anopikisa ratidza kunyunyuta zvikuru nekutangwa kwegwaro rekuvhota seki yacho isina zvakakwana. Amai Makarao vaudza vanhu pavaparura chirongwa ichi kuHarare International Conference Center uko kwanga kwakokwa vemapato anopikisa vedzisvondo nevamwewo kuti vane mishina mazana mana yekunyoresa vavhoti iko kuchidiwa mishina zviuru zvitatu nemazana mana. Vatiwa vasati vava nedura rekuchengetera zvinenge zviri mugwaro revavhoti kana kuti servers. Munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora vati kuparurwa kwechirongwa ichi zvinhu zvisina kukwana imviro mviro dzekuda kubirira pasarudzo.
Isusu tiri kuona kuti kudzvinyidzira vana veZimbabwe, kubiridzira vana muZimbabwe zvemhando yepamusorosoro. VaMugabe vakati iwo voter registration iri kutanga tanga nhasi, asi chatinoziva tese ndechekuti munyika munomu hamuna voter registration iri kuitika nezvikonzero zvakawanda.
VaMonzora vatiwo vari kushamiswa kuti sei mapato anopikisa asina kukokwa kwaparurwa chirongwa ichi navaMugabe kuState House.
Isu sebato reMDC hatina kunge takokwa kuState House navaMugabe nehurumende yavo. Handizive kuti sei vasina kutikoka. Isu bato redu rinomirirwa na former prime minister wenyika ino Dr. Morgan Tsvangirai. Kune mamwe mapatowo zvakare ematongerwo enyika atinofunga kuti akakosha munyika muno haana kunge adeedzwa.
Mukuru wesangano rakazvimirira reElectoral Resource Center vachawanda Chimini vatiwo kunyange hazvo chirongwa ichichaparurwa vanga vaine tarisiro yekuti zvinhu zvese zvinodiwa zvinge zvavapo.
Shuviro yedu ndeyekuti pese panoparurwa chirongwa ngapaparurwe chirongwa ichocho urongwa hwacho hwese hwabudiswa pachena. Saka hatinyanyi kukurudzira kuti vanhu ngavamhanyire kunoparura chirongwa vasati vanyatsogadzirisa zvakakwana.
Amai Makarao vati panopera chirongwa ichi musi wa15 ndira2018 vanhu vachaenderera mberi nekunyoresa asi vanenge vononyoresa kumahofisi akasiyana-siyana eZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mapurisa emuHarare arambidza nhengo dzesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU mvumo yekuungana muHarare nemugovera kuti dzicherechedze zuva rekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa repolice brutality day. Mutsamba yatambirwa neZCTU, mapurisa anonzi azivisa sangano iri kuti urongwa hwaro hahunei nenyaya dzevashandi nekudaro sangano iri rinofanirwa kutevedzera zvikamu 23 ne25 zvemutemo wepublic order and security act kana kuti posa. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vachaenderera mberi nekucherechedza zuva iri kuburikidza nekutsvaira pacharge office uye kuungana pamahofisi avo zvisinei nemhinduro yavawana kubva kumapurisa. Vamoyo vanoti vakatanga kucherechedza zuva rekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa iri mushure mekusungwa, kurohwa pamwe nekutochwa kwenhengo dzeZCTU dzaidarika zana muna 2006 dzakanga dzaratidzira dzichinyunyuta nekuparara kweupfumi hwenyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Gore rino tange tine urongwa hwekuungana kutaji office Harare, tozokwanisa kumacha tichiuya kumaofices edu patinozopedza urongwa hwacho. Patazivisa mapurisa kuti ndo urongwa huripo, mapurisa vari kuti havasi kutitendera kuti tiite urongwa hwakadaro.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuenderera mberi imi maa muchimbozviita makoresa?
Pamagwaro aripo vari kuti zvatiri kuita hazvinei nevasa revashandi. Hatizvizivi kuti vari kuzowana kupi nenyaya yekuti isisi tiri kugunun'una nemabatirwo akaitwa nyaya yedu nemapurisa. Pachirungu tinoti ipolisi brutality. Vari kuti hazvinei nevashandi. Saka kana tine urongwa hwakadaro tinofanira kutevedzera posa. tichikumbira mvumo. Saka vati kutitendera kuti tikwanise kuita urongwa hwedu.
Saka zvakureva here kuti hamuchaenderera mberi neurongwa uhu?
Urongwa huri kuenderera pamberi musi wemugovero. Tiri kukurukura nemagweta edu kuti tione kuti tingabatsirikana sei kuti urongwa usakanganisike. Urongwa iyo zvino tiri kuendera pamberi nekugadzirira kuti tiite urongwa hwetu musi wemugovera.
Izvi hazvizokupinzai mumatambudziko here nemapurisa mukaenderera mberi imarambidzwa?
Takagara tichingonetsana nemapurisa nekuti hatisi kutenderana nezvavanenge vachitaura kana zviri kunze kwemurau. Tiri maZimbabweans anoziva mutemo, hatisi kuona kuti pane zvatakakanganisa. Saka murongwa uri kuendera pamberi uchitaura nemagweta yedu tione kuti neipi nzira yatinokwanisa kuita urongwa hwedu sina kuvhiringidzana kana kusina kuvadzwana, asi urongwa uri kuendera pamberi musi wemugovero.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare nestudio 7.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto yeAmerica anoti auraya varwi vechikwata cheAl-Shabaab vatanhatu mukurwisa kwaita chikwata ichi chamhembe kweSomalia, kanoveke China America ichirova chikwata ichi.
Mumiriri weAmerica kuCambodia apindura zvakasimba kuzvi mumiriri weAmerica kuCambodia apindura zvakasimba kupomerwa zvakasimudzwa nemutungamiri wehurumende vaHansen zvekuti America iri kuedza kubvisa hurumende yavo nechisimba, achiti zvipomerwa izvi manyepo uye hazvina nematuro ose.
Ofisi yemutungamiri wenyika Robert Mugabe nezuro nanhasi yanga ichimboramba kutambira mapepa kubva kuzvikonzi zvedare panyaya yakakwidzwa kudare repamusoro reHigh Court nebato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, richiti mutungamiri wenyika ari kutyora mutemo wekutara mazuva ekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inyorese vanhu kuvhota iyo isina kugadzirira zvakakwana.
Vane ruzivo nezviri kuitika muhurumende vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo sachigaro weZEC amairita Makarau vainge vari ivo vakanyora tsamba vachizivisa vaMugabe nezvekukosha kwekutara mazuva ekuvhota sezviri mumutemo wesarudzo. VaMugabe vakazongotara mazuva aya vasina kunzwa kubva kuZEC kuti inenge yagadzirira rini, sezvo michina yekunyoresa vanhu kuvhota inosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu isati yapinda munyika. Imwe nyaya iri kugunununwa nevanopikisa ndeyekuti kunyange hazvo gurukota rinoona nezvemukati menyika Dr. Ignatius Chombo vakati vanhu vapiwe zvitupa pachena kwemazuva makumi mapfumbamwe, hofisi yamabharani mukuru wehurumende vatobayiwa mudede inonzi haisi kutevedzera kurudziro iyi. Vanhuwo zvavo munyika vari kutaura neStudio 7 vanotiwo nyaya yekunyoresa kuvhota haina kunyatsojeka. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZANUPF kuUK province vaNick Mangwana uye munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora. Tatanga nekubvunza vaMonzora kuti nyaya yavanga vaendesa kumatare yasvika papi.
Nyaya iyi yaiswa mumaoko maJustice Foroma weHigh Court. Saka takamirira kuti vatipe nguva. Chanonotsa nyaya iyi ndechekuti wekuma offices kwa waMugabe vanga vachiramba kugashira mapepa vachiti iwo mapepa anofanira kupiwa waMugabe iwo pachavo. Saka pazogadziriswa ipapo wakazopiwa matambo mapepa iwayo. Saka takamirira kuti anytime from now tinenge tichidaidzwa kudare iroro.
VaMangwana, toya kwamuri, munoti kudii nezviri kutaurwa navaMonzora izvi?
Ina ndisomboni dambudziko rezvanotaurwa navaMonzora, to be honest. I think vaekta very well within their legal rights. Yokuti kana paitwa zvinhu zvavanofunga kuti zvakati cheyame mamirira akaita mamitemo wedu nebumbiro remutemo mukuru hazvisi kumira zvakadaro vanoenda tinoenda kuna mutongi gava.
Todzoka kwamuri vamonzora vamwe vari kuti maenda kumatare muchiti hamusi kufara nezviri kuitika asi vanhu vemdc vanguva variko kuhicc uko vachinyoresa kuvhota zvinenge zvichifamba sei?
Ini pachangu ndanga ndiriko. Chataendera isu seMDC takadaidzwa kuti tinoona lonji yacho ndokubva taenda nokuti isu hatina kuti hatichataura nezeki hatina kuti isu hatisi kuda kuregister. Asi chaitika kuSheraton ndechekuti vashoma vanhu vauya kuSheraton vanzi kana muine mapepa enyu chitoregister ipapo ipapo. Zvanga zvakanaka kuti tiregister ipapo tichitesta system yacho taona kuti munhu umwe neumwe angachitora 30 minutes kuregister. Zvinoreva kuti kana tichida kuregista vanhu 7,500,000 vakataurwa vaya vaya richava dambudziko hombe chaizvo izvo. Tati tiri kupokana nezvakataurwa navamugabe kuti voter registration inotanga nhasi nokuti voter registration chaiyo yemunhu wese muZimbabwe muno inotanga muna October mataka takabvumirana. Saka pari zvino wengu pane vashoma vanosvika 80 waregista muHarare muno. Asi kutaura kwatiri kuita uku ndoenda kusha kwavamangwana kwachivi uko vanhu vari kwadavira iko zvine zvavasi kuziva kuti vanoregistera kupi.
Vamangwana todzoka kwamuri tichitaura namai makarau vanga vachitivo nhasi musi wa14 gunyana kusvika musi wa15 ndira gore rinouya ingori nguva yatarwa chete yekuti vakwanise kunge vane gwaro idzva vachiti ivo vanopikisa nemamasangano akazvimirira ndoo vanga vachiti panofanira kuitwa proclamation iyoyo ndosaka vaita izvozvi.
Kufunga kwangu ndofunga kuti zeki yaifanira kuti chinjei maikusikita zvinhu nekamukamunayo zvakati tsauke mbichana. Ndakaverenga mashoko amai makarau kana vachiti proclamation which is basically legally binding vaita proclamation vozoti asi tichazoita outside the proclamation tozoita sha register until 12 days after the nomination court asi tina madeta atarwa saka takamatarirei madeti wayo kana mazuva yana atiri kuita iri pilot kana vachirana pilot program yokuti vaone kuti zvinofamba sei voti okay takuda kumboita pilot program takuda kuregister 100,000 people and see kuti system yedu iri kushanda here. I think that's all permissible pamunenge muchitirana a new project but kurola zvinhu musiri red sometimes zvinoitisa unnecessary suspicion andifunga kuti pane chakaipa chavari kuita vanhu vezeki asi tinoziva kuti mapato anopikisana nehurumende or nezanupf mapato ane yatinoti paranoia vanohla zvikuru nekuti hatidi vanhu vanosiva zviwa ndokuzisa kudliwa kwavachaita vanhu ava vozoti kwanzi takabirigwa.
Vamonzora anzi munoita muchikuchiku kana sarudzo dzasvika pedyo kudai.
Hatisi kupikisa nokuti tinotya tiri kupikisa nokuti zvinhu zvaitwa navamugabe zviri wrong sekutaura kwavaita zvinodiwa kunge zviripo zvacho hazvipo.
Vamangwana petai chirongwa chedu.
Hapana chakatomboipa pane zvavari kutaura apa. Dambudziko haro ratinongoziva nderekuti opposition inoti haifaniri kuruza ikangoruza chete zvavabirigwa.
Avo vanga vari vaNick Mangwana sachigaro weZANUPF kuBritain vanga vari parunare kuBritain kwakare. Manzwawo zvakare kubva kuna vaDouglas Monzora vanova munyori mukuru webato reMDCT vanga vari parunare muHarare.
Vatsigiri veZANUPF vekumasvingo vanotsigira chikwata chinonzi chiri kuda kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vange vachitora matomu chetimu Lacoste vanoti havasi kufara nekubatwa kuri kuitwa mukuru wavo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri ava vanoti kunyadziswa nekutukwa kwakaita vamunangagwa pamwe nedunhu ravo naamai Grace Mugabe kubhindura masvondo apfuura kunovarwadza uye kuchaita kuti vatambire bhora musango pasarudzo dzegore rinouya. Vachitaura nestudio 7 vazhinji vanoti kunyange hazvo amai Mugabe vachiti hakuna chikwata chinonzi G40 chikwata chinorwisana netim Lacoste vanofunga kuti amai nevamwe vavo vari kuda kutora masimba ose munyika uye kuti vabvise vamunangagwa pamakwikwi ekuzotsiva vamugabe kana vasiya chigaro. Valamek Chimbunde avo vanotsigira Lacoste vanoti havasi kuzoziya mukuru wavo achishungurudzwa nekudaro vachasangana neG40 pasarudzo gore rinouya vachiti ndivo vane chaunga.
zviri kuitwa nemukadzi wemukuru wenyika isu hatina kufara nazvo, nokuti kushora mukuru wedu isu pakazara vanhu pachaonga kumuita sechanana hatina kufara nazvo. Ende vari kutotaura kuti isu vemasvingo tatopanduka. Hatina kupanduka asi kuti tinotsigirawo vamunangagwa savice president wedu, uyezve tinovada semukaranga. Asi tinoona kuti vatovabudisa pachinzvimbo chavo chevice president, mataurikira azvakaita nemaonero atakaita. Zvino isu kuno kumasvingo tisu tine vanhu kugrassroots zvavo zvokuda kufielda mavanhu vavo G40 hakuna. Havahwini, inenge ichingovabhora musango. Tingatosapota imwe pati kupakusapota ivo vavo G40.
Mumwe mutsigiri wavamunangagwa Muzvare Sekesai Homba anoti kudzutsumwa kuri kuitwa mumasvingo nenyaya iyi kuchaita kuti mutungamiri wemunyika vamugabe vashaye rutsigiro rwavo.
Isu semadzimai emasvingo zviri kuitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe hazvina kunaka, nekuti vari kuda kutodhivhaidha isu vanhu vekumasvingo. Zvimwe futi zvavakaita vice president vamunangagwa hazvina kutonaka. Izvi zvavari kuita izvi zvichatoita kuti vashaise murume wavo pamavhotsi ari kuteera na 2018.
Nyanzi mune zvematongero enyika dzakaita sava Ushe Murinde vanoti kugumbutswa kwakaitwa vatsigiri vamunangagwa kuchaita kuti ZANU-PF isare isina kusimba uye itorere zvigaro pasadzo dzegore rinouya.
Semaonero atiri kuzviita mamirira zvakaita neinfighting iri kuita pazanupiefu, maonero atiita yatova wiki, matukirirwa vari kuitwa nokunyatsiswa pari kuita pazere vanhu, kureva kuti even munhu anga asingavasapoti avakuvasapota, but in the event yekuti vapinda maelection akaramba akatsikirirwa saizvozvo, vanhu vese vachangoenda either kuopposition oro kutorega kuvhota kwacho.
Dzimwe nyanzvi dzinoti ZANU-PF ikaramba yakadai icharadza kutsvaira zvigaro zvose zvemuparamende 26 sezvayakaita musarudzo dzemuna 2013. Vamurinde vati izvi zvinogona kushandira zvakanaka divi nemapato anopikisa sezvo ZANU-PF isina kubatana sezvanga yakaita muna 2013. Mukuru wechidiki muZANU-PF masvingo vanobve ndavarombe avo vanonzi ndeve team Lacoste varamba kutipa pfungwa dzavo nezvenyaya iyi vachiti inovapisa zvigumwe. Asi mumwe kanzura womasvingo anofungidzirwa kuti ndewe G40 vageshe mundondo vanoti zviri kutaurwa nevamwe vavo hazvina mature uye hazviiti kuti ZANU-PF ikundwe musarudzo gore rinouya.
Nandioniso kuti pane problem iripo pamusoro pezvingafungwa navanhu, nokuti tino mutungamiriri wakangwara, tino mutungamiriri une chiono, tino mutungamiriri unoziva Comrade Rajim Mugabe. Kubva sure uko vakaprova kuti zvinhu zvinomuka nezvingaitika nezvingataugwa navanhu hazvina bearing hazvinoita kupati.
Vamugabe vakatodoma komiti yehuru yemuZANU-PF ichange ichitungamira sarudzo. Komiti iyi ine vanhu vashanu vanoti munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaIgnatius Chombo, munyori wezvemutemo vaPatrick Chinamasa, murongi wemisangano vaSevia Kasukuwere, munyori wevechidiki vaKudzai Chipanga pamwe newe munyori wemadzimai amai Grace Mugabe. Pavashanu ava vachinamasa chete ndivo munhu asinganyatsozikamwe kuti akamira papi, kunyange hazvo vamwe vachiti akarerekera kutim Lacoste, vamwe vose vana vanozivikanwa kuti ndeve G40. Vatsigiri vetim Lacoste vanoti G40 inoda kubvisa vamunangagwa kuitira kuti pasarudzo dzegore rinouya vaise vanhu vavo vachakwikwidza nemamwe mapato pazvigaro zveparamende nekanzuru. Asi vanoti izvi zvikaitika havatozovhotera vanhu vanenge vaiswa pamwe chete navamugabe vacho, izvo zvichaita kuti vakundwe zvine mutsindo kudarika zvavakamboitwa muna 2008. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakasarudza vari Goba kuti vave muchuchisi wenyika. VaGoba ndivo vange vakafanobata chinzvimbo ichi kubva gore rapera apo vaJohannes Tomana vakabviswa pachinzvimbo ichi vachipomerwa mhosva dzeuori. Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti vaziva vaGoba kwemakore akawanda uye vanofunga kuti vanokodzera kuita basa iri, kunyange hazvo paine nyaya dzisina kunaka pamazuva avange vachishanda vari kuNamibia. VaGutu vaudza Tananuka Wandi weStudio 7 kuti vaGoba vanofanira kupiwa nguva yekuratidza vanhu kuti basa iri vanogona kuriita vasina kuvakarerekera.
Igweta ratinoziva kwemakore sesu ito vamwe tiri magweta kudai ndoda kutaurawo ndichiti vagova munhu wandinoziva kwemakore anopfuura makumi matatu sokuvaziva kwandinoita zvangu munhu anoziva basa rake reugweta chingangovapo chinotinetsei ndechekuti vakamboita havo dambudziko pavakanga vachishanda vari kunamibia apo vakabatwa nemhosva inonzi muchirungu mhosva yedefeating the course of justice ngatimbovapa nguva pachasvika nguva yavachadhila nenyaya dzakakora dzinenge dzina vasungwa vakuru
munoona semunhu ane tsitsi nenyaya dzekodzero dzevanhu here
ndinovaziva segota asi handinyanyo kuvaziva hangu panyaya dzetingangotiyo muchirungu human rights activism vagova munhu akashanda basa rokuchuchusa kwemakore akawanda muno muZimbabwe asi kuti nditi ndakambohwavo mbiri yavo pane nyaya dzehuman rights activism kana zvimwe zviya zvokuti kudefenda nyaya dzehuman rights kana kumiririra vaya vanhu vanenge vachiti vashungurudzwa ivo pamahuman rights avo handiri kureva nhema handisati ndambozviwa ndongovaziva somuchuchusi handivazivi sahuman rights defender kana kuti sahuman rights
pane zvamunoziva izvozvo munovonavo sokuti vangakwanisa kuita basa ravo zvakanaka vasina kwavakarerekera here
unoona tanonoka manje manje tinenge tawana kuvajaja nokuti kune mhosva dzakawanda dzevakuru vakuru mamwe mapoliticians zvakaita sezana Jonathan Moyo ipapo ndopetichada kuona kuti vagova basa iri vanoribata sei
avo vanga vari vaobert kutu vanotaura vakamirira bato remdc vari parunare muharare natanonoka wande westudio 7
tanonoka abatawo mutungamiri wetransform zimbabwe vajacob ngaruvhume avanoti vamugabe vakasarudza munhu asingakodzeri kupiwa basa iri vangaruvhume vanoti vagova munhu wezanu pf naizvozvo muti wemumengo haufe wakadonhedza maranjisi vangaruvhume vaudza tanonoka hwande westudio 7 kuti vagova havakodzeri kuva muchuchisi sezvo vari munhu anozivikanwa nekuparadzi mhosva
isu tinoti varei goba munhu wezano unozivikanwa ende zviri parekodi uyezve vanozivikanwa nekusapota g40 yagrace mugabe iyi saka isu tinototi hapatorina zvachose zvavaita chinzvimbo ichocho chataprosecutor general chinode munhu ari neutral asina kwaakatirerekera but apa tinonyatsoona kuti vamugabe vanyatsoise munhu anozivikanwa kwaakarerekera saka izvozvo hazvina zvashandura abatikana zvikuru disappointed neappointment iyoyo navamugabe
munoona semunhu ane tsitsi kana hanya nekodzero dzevanhu here
the fact yekuti vari affiliated to a faction iri kuita rip apart their own party ikoko haasi munhu zvachose une hanya nekodzero dzevanhu and uye haasi munhu ari qualified kumirire vanhu pakodzero dzevanhu nekuti naivowo vatori umwe wevanhu asina gwara kana waro uri stret
saka hamufunge kuti vangakwanisa kuita basa ravo vasina kwavakarerekera here
havakwanisi semunhu zvakare watinoziva kuti apa itori bako rekuhwanda vanga vane nyaya dzehuori dzekunamibia dzatisingazivi kuti dzakapera kana dzaapapi
saka muchashanda sei navo
tinoshanda navo under protest
varipo vanoti zvanzi pamwe vanofanira kupiwa nguva yokuratidza kuti vanogona kushanda here vasina kwavakarerekera munoti chinyi nevanhu vanodaro
isu hatizvitendi nokuti kwavakarerekera kunozivikanwa
vajacob ngaruvhume vanotungamira bato retransform zimbabwe vachitaura natanonoka wande westudio 7
muchirongwa chewomen's round table na8pm nhasi tiri kutarisa kushandiswa kuri kuitwa vanasikana vadiki kuita zvepabonde nguva yavo isati yasvika
kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001 202 465 0318
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare
Chirongwa chekunyoresa kuvota pachishandiswa michina yechizvino zvino biometric voter registration chinoparurwa zviri pamutemo muHarare nemutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kwarinoti kusafara neumondi hwarinoti hunoitwa nemapurisa, kunyange hazvo mapurisa ari kuti kuratidzira uku hakusi pamutemo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 14 kumpandula 2017 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission, I
Impawula lolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabeZimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela izinkondiso ezikusisekelo sombuso kanye labezekhi.
Uhulumende uphawula okusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Manje sokuzimbula abasebenza lamhlanje onjabo Thokozani labo Savmo labo Abednego Pet ukuthi baphumele egcekeni bathi bona kuthiwa kuraimuvi ngoba vele babamfundisa ukudla. Hayithi kuthiwa inja ungayikhulisa ifundisa ukudla inyama. Kufanele ube kwathi mhlazana ingatholanga inyama, wena ngoba inyama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano ekhona phakathi komkhokheli we-MDCT umnumzana Mokgentswangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Lanxa urhulumente seqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota, bakhona abathi akucaci ukuthi lolu hlelo luqhutshwa njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration emkhosini owenzelwe endaweni ezimbili e-State House laseHarare International Conference Center, lapho umongameli Robert Mugabe lomkakhe kanye labasekeli bakhe labomkabo abahle babhalisa khona. Kubika uMavis Gama.
Ephawula lolu hlelo e-State House, umongameli Robert Mugabe uthe lokhu ukwenza ngemva kokucetshiswa ngabenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kukhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ZEC, kulandelwa imithetho ephathelane lalomsebenzi.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission, I
Impawula lolu hlelo kulandela ukuxwayiswa ngabeZimbabwe Electoral Commission. Njengohulumende silandela izinkondiso ezikusisekelo sombuso kanye labezekhi ukuba kumele luqhutshwe njani ukhetho elizweni. Isisekelo sombuso siyatsho ukuba uhulumende kumele abe nguye ophathisa ekuthini kutholakale konke okudingakalayo.
Umgcini sihlalo wekhomishini yeZEC uJustice Rita Makarau uthe ukusungulwa kohlelo lokubhaliswa kwamagama ngendlela yeBVR yisibonelo sokuba sebelulungele ukhetho luka-2018.
We would not have sought your advice to issue the proclamation if we were not ready.
Kwasekelwa ngomunye wamacommissioners aweZEC unkosikazi Sibongile Ndlovu okhuthaza uZulu ukuba athathe leli thuba ukubhalisa amagama abo ezigabeni abakizo kusukela ngomvulo ozayo.
Okunye njalo sikufunayo incwadi etshengisa ukuthi umuntu lo uhlala ngapi. Ungeza lencwadi yamanzi, lencwadi yamagetsi, lencwadi mhlawumbe esibhedlela elekheli lakho elitshengisayo, kumbe ubhalelwe emsebenzini ngoliphethe emsebenzini, kumbe ubhalelwe incwadi ngusobhuku abasemakhaya, induna, umlisa, kumbe o-headmaster ezikolo bangabhala lezi zincwadi. Kungenjalo laye ohlala laye kulabo abalojayo, ohlala laye angakubhalela ukuthi ye uhlala endlini yakhe lapha. Nxa kungenjalo uyenza lokho esithi thina i-affidavit, uyabhala kusayinwe bazabe bekhona okhomishina bama-odds kuzona ezindawo urejistelwa kuzo, ukuze umuntu wonke abe le ndlela yokuthi arejiste.
Kodwa abamabandla ezombusazo aphikisayo lokhu ekhonona, ethi ukuphawulwa kwalolu hlelo lamhla yibusela lobuqili bukahulumende kaMgabe, njengoba imitshina engamakhulu amane esikhona imilutshwana kakhulu, besola ukuba kwalumkhosi e-State House okwenze behluleka ukuba khona njengoba bebenganxuswanga, basale sebebambe owangaphansi belinde bese-HICC lapho obuvele usenzelwa khona. Umsekeli kanobhala jikelele webandla le-Democratic Assembly for Restoration Dare, umnumzana Edmund Gonde, ngomunye wamalunga amabandla aphikisayo atshone elindile ese-HICC.
Usibona ngantiwa kuyinto embi kakhulu, ngoba thina ama as opposing political parties yithi ama stakeholders awezeki gongo kwama elections kumayelana ngathi. Ngakho ke ma kulontshwa kumbe kulento yenzakalayo, thina yithi kufanele sibe ngabaqala as opposition. Uhlupho lube khona ukuthi sitshelwe vele sesingapha, njalo sithe sesizama ukubuzisa kwathiwa e-State House ngale kufunakala abaku-public office, of which ukuthi kulokuphambathiseka okuthize khonapho, ngoba thina yithi ama stakeholders. Into zangkhona zonke nje azibalulekanga, sikwazi ukuthi information le izasitowa ngaphi, kugcinakala okungakanani.
Lolu hlelo oluqala lamhla luzoqhutshwa emahofisini awe-ZEC ezigabeni ezingamachumi ayisithupha lantathu 63, luzoqhutshwa mhla zilichumi lanhlanu ngozibandlela womnyaka ozayo ka-2018, andubana kulungiswe ugwalo olutsha lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Kodwa abezeki bathi lokhu akutsho ukuba uyamiswa ngalelo langa lomsebenzi, ngoba ukubhaliswa kwamagama abantu ukuba lelungelo lokuvota kuzaqhubekela phambili kuze kuye kuthi sekusele amalanga alichumi lambili ukhetho luqala. Okwamanje abezeki sebanelise ukuthola imitshina engamakhulu amane 400, yona kumele ibe zinkulungwane ezedlula ezintathu 3200, eminye ikhangelelwe ukufika elizweni mhlaka 15 Mfumfu. UMgabe, abasekeli bakhe, iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yeZANU-PF bebengasekho emkhosini owenzelwe e-HICC. Owenzelwe e-HICC ungenwe zinkokheli zamabandla ezokholo, abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu, inkokheli yamabandla aphikisayo, kanye labenhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ukuxabana okukhona kwe-MDCT phakathi komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Amacele omabili ayakhulumisana ngokwenza umhlangano ozahluza ingxabano yababili laba. Icele likamakhuphe lona lithi umhlangano lo awumelanga wenzelwe eHarare ngoba lisesaba ukuhlaselwa izikliwi ezatshaya umakhuphe kobulawayo ngenyanga edluleyo. UTsvangirai lomakhuphe kabavumelani phezu kwendlela umanyano wamabandla aphikisayo omele ubunjwe ngayo. Ukufuthelana phakathi kwababili laba kuphinde kwadlondlobaliswa yikutshaywa kukamakhuphe labanye bakhe ngabasakhulayo be-MDCT ababikwaba besithi bathunywe nguTsvangirai lanxa nje yena ekulandula lokhu. ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Kubandla lika Tsvangirai kulohlupho olukhulu, uhlupho luyikuthi ubukhokheli buka Tsvangirai manje sokukhanya ukuthi abantu singathi ngesilungu phecelezi bu-questionable kubo, kungenxa yokuthi bamvumela abantu abaningi uTsvangirai ukuthi azafike kusibangisweni esasekuso lamhlanje. Bayenza i-MDC yangani iba part of iba singathi ngezinye indlela impahla yakhe lapho ayenza khona umathanda. So kunzima manje ukuthi abantu abamvumele senza konke khonokhu, ngoba ngesikhathi echaya abanye baxotshe bahlukuluze senza ayikwenza, babe kubona ku-right ukuqondisa ukuthi akwenze. Manje sokunzima kulaba sebenza lamhlanje onjabo Thokozani labo Love More labo Abednego Pepe ukuthi baphumele egcekeni bathi bona uTsvangirai movie, ngoba vele babamfundisa ubuyo. Hayi ukuthiwa inja ungayikhulisa uyifundisa ukudla inyama, kufanele ube kwathi mhlazana ingatholanga inyama wena ngoba inyama. Yikho basically lesibona kusenzakala ukhesi kaTsvangirai le. Njalo olunye uhlupho olukhona luhlupho olungolwabantu bemathebeleleni ukuthi bayathanda ngazo zonke izikhathi ukuba ludlawu lwabanye ikakhulu labana abavela ngasehlangothini lwemashona leli.
Ubona kuphela njani okuyinto lokho? Baza kwenelisa na ukukulungisisa?
Eqinisweni elikhona uTsvangirai ulawo amandla lamano okuthi into le ayilungise ngendlela afuna ihambe ngayo yena, ngoba vele amandla lamano lawo walikwa kusukela kudala ngabo Welshman bese sekuye la ngabo Tendai bese sekuye, wabachaya wabakhiphe bachaye bakhipha athatha faka abanye abasebenzisa abachaya bakhiphe. Namanje uThokozani laba angabachaya bakhiphe futhi athole omunye umuntu ovele emasebenzi, abanye abantu avele emathebeleleni abangabuya basetshenziswe nguye, kumbe uWelshman bona bana baphenduke futhi babe ngabafana bakhe njengoba wayevele esale kwenza. So ukuziphele vele into le bekuzaba kuhle nga abantu bamathebeni bebengabumanyana bonke bazwisisa ukuthi bayasetshenziswa ezudlawu lwabantu bemashona leli. Manje njengoba kungekho ukumanyana lokhu, uTsvangirai nguye ozayiqeda indaba le ngokuthi uzabahlanganisa, uzahlangana labo Thokozani akhulume labo ngendlela yena afuna ngayo. Kunzima ukuthi bona bamamtwiste bambophele icinga lokuthi bathi siyakukhupha esikhundleni. uTsvangirai kakhupheke esikhundleni kodwa bona bayakhupheka.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe, sixoxela esebilithani. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba loStango lo Nongoma bephethe idlalade labo elitsha.
UStango lo Nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo we-Africa ohlanganisa i-acoustic guitar le-instrument yethu yase-Africa imbira.
UStango lo Nongoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhuthwa. Umhlangano omkhulu obukhangela ngezamasiko ugqitshwe ngenkuthazo yosekelo lwemali yokubhala phansi imbali yamasiko ukuze alondolozwe, kubika uMark Peter Ntambe.
Izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuba labasakhulayo abakhanyayo bengasathakazeleli amasiko abo bengasawananzi, ngaphandle nje kwabaphakathi kwenhlanganiso ezifana nabochipawo abenelisa ukuyadalela emazweni omhlaba beziqhenya ngesiko lesintu.
Amachoba neziyahlangana
ngenhloso yokuhlaziya lolu daba eleZimbabwe libambe umhlangano we-International Conference on African Cultures, ICAC, eHarare okwamalanga amathathu usekelwa ngemali ngabenhlanganiso yakwelebhilithane e-British Council. Unkosikazi Thuli Mlambo James ovele Goli uthi kulusizi ukuba abantu sebelahlekelwa ngamasiko abo kusiya ngendlela asebephila ngayo.
Sesiwalahlile amasiko, but nakhona kuqhamuka komama nabobaba bathi mase bahlala emadrobheni bakhohlwa ngamasiko. Ngoba uma usuhlala edrobheni impilo yakhona iyashintsha, I think ne-structure sishintshile. kunezinto angakhona ukuzenza, you understand? Awukhona ukukhuluma nabaphansi ngoba i-structure sokuqala nje imizini yakho ngakhona ayakhanga ukuthi ukwazi ukuthi ukhona nabakini hlale emafletini hlale baningi ngoba so impilishi nje enale nto yenzakalayo ema-television masibuke ema-television South Africa mina ngibona kwami babhekeka bagxile kakhulu kuinto zaphesheya hhayi into zethu and yiko umphakathi ufa.
Umlobolodumo oloba ingwalo ezibhekana okumayelana lamasiko kugoqela ezomculo unkosikazi Joyce Jenje Makwenda uthi lolu ludubo olunzima ukuluqeda ngaphandle kokwamukela nje kuphela ukuba amasiko lawo aya ekuqhuka.
Ukuthi ukhulume ngokweculture yikuthi abantu bazazalwa bafe bazalwe bafe, so iculture embari mina yi-tradition yami, so mina I'm one of the people engikakathekisa i-township culture ngani ngibhale ngayo i-township culture ngabhala nge-music because nxa sisithi culture ncho nxa ngiyigcinile like that ngizayinika abantu abami i-traditional i-tradition yethu esithi ngiyisintu khathesi ukuyibamba sibili ukuthi siyithi nansi akusela.
Ingcitshi kulumhlangano zikhuthaze ukuba ohulumende emazweni awezwekazi le-Afrika kumele aqinise izivumelwano zokulondolozwa kwamasiko baphinde besekele imisebenzi ethuthukisa amasiko ngemali. Isibonelo esihle kuyimisebenzi efana lezifundo zomculo womdumo wendulo emakolijini wonke eze-ethnomusicology ezigoqela umdumo ofana lowembira le-marimba. Umnumzana Vothi Thebe umlobi wakubulawayo njalo eqeqesha ezomdabu uthi kuyadingakala ukuthi imbali lolwazi lwamasiko aseAfrika kulotshwe phansi emabhukwini njengendlela yokuwalondoloza ukuze lolo lwazi lufinyelelwe kwelakusasa okuzagcina kusenza ukuba lungachabalali njalo lutholakale kwabasakhulayo abangabe belufuna.
Kuyadingakala ukuthi sigwale kubhalwe ngamasiko ethu esikunanzelelayo nje njoba ngikhuluma nje lami nje ngingomunye wabacombayo ngikufundele konke lokho emzilikazi art center laphana kunaphe ngifundele khona sesithi yakhangela sisinanzelela ukuthi khona lokho ukucomba ikakhulu ukucomba lokho kwesikhiweni okwakusebenzisa impensele lamapenda kwaqala eSirene ngo-1948 sesinanzelele futhi ukuthi khona lokho kusenziwa azange ke sibhale kube lengwalo ezithize ezizasiza abasakhulayo izizukulwane.
Kube lokusolwa kwezinzakalo ezifana lezimpi zomdeni kwamanye amazwe akulelizwekazi ezigcina zibangela ukuchabalaliswa kwezinye izakhiwo ezikhomba imbali lesiko lamazwela okumele kumiswe. Lomhlangano ophele izolo ungenwe izingcitshi ezivela emazweni edlula alichumi awezwekazi le-Afrika okugoqela iSouth Africa, Congo, Nigeria, Namibia leKenya. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Abantu abangamachumi amabili lantathu bafile engozini yomlilo kwesinye isikolo esisesikodlweni seMalaysia iKuala Lumpur namhlanje ekuseni. Abacitsha umlilo bathi umlilo uqhamuke kwesinye isakhiwo esilala abantwana abangabafana i-dormitory. Lanxa uhulumende eseqale uhlelo lokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota olusebenzisa imitshina yakulezi nsuku eyama-biometric voter registration kolokungacaci kwemininingwane ephathelanela lolu hlelo. Uthe ememezela lolu hlelo ngeviki edluleyo uMongameli Mugabe uthe luzaqala lamuhla lukhawule ziku-15 ngozibandlela. Kodwa imitshina yokuqhuba lomsebenzi kayeneli ngoba sokufike ngamakhulu amane kuphela, khona kudingakala imitshina ezinkulungwane ezintathu. Vakona abavigwa vehambe ndawone ezichiyeneyo besiyazama ukubhalisa amagama abo namuhla. Kodwa batshelwa ukuthi lolu hlelo alukaqali ngoba imitshina ingakafiki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoyce Ngwenya endawonye losikomishi ogatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo ukuthi namhlanje umongameli welizwe ulontshe officially i-PVR registration. Kufanele ukuthi nxa i-PVR registration iqalise bekufuze kube lo mthetho osinika isikhathi esizaba khona esokurejista. Alokho-ke kufakwe ukuthi siyaqala namhlanje siyagcina mhlaka 15 January. So sibone kulungile ukuthi kwenzele ukuthi siqale kuhle. Ngcono siqale khona ngale ku-president le-first family labo-deputy bakhe labanye i-event official. Sesuka khonapho sayahlangana labantu bamaphathi lama-stakeholders amanye kwenzele ukuthi labo sibatshele ukuhamba njani sibarejista. Ngikhuluma nje kathesi kuvele bayarejista bona ngokwabo bodwa. Siyathi sisuka lapho sesizahamba-ke from next week ngeMonday siye kufaka imitshina eminye kuma-district offices where people can go and register. Siqalise kathesi ukuthi abantu bazerejista simelele ukuthi imitshina yethu eminye eminingi eyiyo efuzibe khona eminingi yakhona ibuye ekupheleni kwenyanga naleyo esesingenake igusu lonke sibone ukuthi wonke umuntu uyarejista indawo ngendawo.
Umnumzana Ngwenya, wena ungathini ngohlelo lolu? Siyabona ukubana sebekhona asebeye emadale ukuthi bamise ukuthi luqale uhlelo lolu, ungathini wena lo?
Ya, ngingazi ukuthi kulokumiswa yena okukhona ngoba i-statutory instrument yayivele sikhulunywe ukuthi kuzaqala. Kodwa mina anginankinga yokuqala umsebenzi. Inkinga engilayo ukuthi yena uRita Makarao wathi yena imitshina ifanele ibe kumbe yi-3000 beyibe kubo 3000 kodwa kule 400. Imitshina engu-400 yena wathi yena isetshenziswa ukutraina ama-master trainers. So ungazathi wena usithatha imota ye-driving school sithwala ngayo abantu. Imitshina eyalethwa ye-400 uRita Makarao wathi yena ngeye-training ye-master training. So nxabo sebesithi bona kathesi abantu sebeqala ukubhalisa ngoba sebekhithilela ngoba umongameli welizwe kuthe khona sekusukule federal instrument. Yikho lapha kule problem khona. Kuyatshengisela vele ukuthi abantu bezanu laba vele kulobu buqile bokwenzakalayo. Lokhu siyaqala kwi-stadehouse selisiyakhuluma lama-political parties ngale selisifaka imitshina ama-district centers. Yikho kuze ngithi abantu bakhali besithi bona abanye kabarejistwanga. Kanti kungani into zeZimbabwe kanti izindawo singenziwa ngendlela enhle. 3000 machines kangene i-registration kale umuntu wonke on the same day.
Nanto daba Commissioner Moyo uthini?
Angiyakuzwa mfowethu indaba yokukhulumayo. Vele ngabe into bezihambe kahle bekuvele silesifiso sokuthi siqalise at the same time. Manje kwenzakale ukuthi imali zaphuza ukuphuma kwasekubuya imitshina yokuqala leyi engu-400 yokutrena abantu. Ithe njengoba sisamelele enye ebuyayo leyi engu-400 kunokuthi sifome ukuyigcina ingasebenzi. Ngcono ibe yiye siyifake kuma-district. Abantu abakwanisa ukufika khonapho kuma-district office babe berejista. Asisoze siyikhiphe futhi khonapho leyo mitshina. Iyahle ibe yiye eyasetshenziswa even after sekuvaliwe i-registration leyi eyavalwa ngo-January. Kwenzela ukuthi ibe yiyo eye-continuous voter registration esiya phambili. Ithemba liyakhumbula ukuthi vele i-voter registration yona ngokwayo izaze ivale amalanga angu-12 after sokuphele i-nomination court ukuvota khonala ngomnyaka ozayo. So kusho ukuthi okathesi bonangcono kulothi sibezinyile ona siqalise. Ngiyamuzwa sikulungweni lento ayikhulumayo asingeke siphikise ukuthi bekukuhle ukuthi ngabe sike qale at the same time.
Mnumzana Ngwenya, kuthiwa lapha ubuqili du akusela, uthini wena?
Ngiyamuzwa phela uMoyo. Angitshela uMoyo ukhuluma nje njengo-commissioner omelele izekhe. Kodwa thina bese silandelela i-procedure iyayivele ikhuluyiwe izekhe ukuthi zizanethi selethi imithina engu-3000 yezakala ukuthi
imishini yakhona izilokhu isebenza kathesi. Mina bengithi mina kodwa kasifunde bakithi ukuthi nxa sisenza izinto senza izinto ngendlela eqondileyo. Nxa behlule kulethi mishini yokuvota kanye yokurejista kathesi, sizawuthe singena kukhetho next year sizawuzathiwa khona i-polling station le ilakho leyana kayilakho kutshengisela ukuthi vele abantu bakhona kabalungisekanga kuthi izinto kazenziwe kuhle. Nxa imali zingekho zokwenza bakuphulisa kulaa mali abantu badinge imali. Ngoba indlu ye-GP ayithe khona siyazaliningi imali bona bathi balemali uhulumeni zabaningi imali khathi sebesikhona imali yakhona yokuthenga imishina kayikwananga ye siyabonga ukuthi-ke kuyakhulunyeka i-advantage ukuthi-ke izekhi-ke bayakhuluma labantu lama-parties bayezwakala kodwa kabaningi abafundi ukuthi nxa bengathembisa ukuyenza into kayenziwe ngendlela ene.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lo komishina wogatsha lwezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi loba ubudlongudlongo zobuphansi kwele-Syria kuqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kukaZulu kulelo lizwe. Inhlanganiso le ithi uhulumende ka-Bashar al-Assad uqhubekela phambili esebenzisa izikhali ezilentuthu ehitshayo endaweni lapho okulabantu abalwisana laye. Uphenyo olubizwa ngokuthi yi-UN International Commission of Inquiry luveze ukuthi uhulumende lo usebenzisa intuthu ehitshayo kanenginengi endaweni eziningi. Uhulumende lo usanda kubulala abantu ngezikhali ezilentuthu ehitshayo edolobheni le-Khan Sheikhoun lapho kwafa khona izakhamizi ezedlula amajumi ayisitshiyangalombili lantathu 83. Uphenyo lolu luveze ukuthi uhulumende ka-Assad osebenzisa intuthu ye-siren emadolobheni atshiyeneyo usedale ukuthi lezi bhedlela ezibonjwayo zinganelisi ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Lokhu sekwenze ukuthi kufe abantu abaningi abangonanga lutho kulandela ukuhlasela kukahulumende we-Syria osebenzisa izikhali lezi. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi amadolobho ahlaselwe kusetshenziswa izikhali lezi akuqela i-Idlib, iHama le-Gauta lapho okwasetshenziswa khona intuthu ye-chlorine. Uhulumende weMelika uthi kumele uhlangothi lwe-United Nations Security Council luthathe isinqumo sokuvimba u-Assad ukuthi engenzisa ntando e-Syria lapho abulala khona abantu abangelacala.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Impilo ningafunda igcwaliseke ibe impilo enhle, mele sincedisane. Kwasihluze nomama siyahluza konke okuhambelana lo muntu ongumfazi. Siyancedisana khonapho, nxa ufuna ukuthi ufone khonapho ukhuluma isikhalazo sakho, uyathola abanye abangakuncedisa. So siyihluze nomama, singeneni sincedisane, sikhule sibaningi.
Njalo futhi singahlangana singabomama kuyanceda ukuthi lolalo nxa ikhipha okwakho okumhluphayo singahlangana ndawonye kuyanceda ukuthi sazi ukuthi noma lokho okumhluphayo angikho ngedwa and ngokuthola ama-free opinions abanye lokuthi abanye bathini kuyasinceda kakhulu ukuthi sincedakale. So luhlelo oluqakathekile sibile kumele silulandele ngoba luzasinceda impilo yethu yakusasa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stangolo noNgoma bephethe idlalade labo elitsha.
Ustangolo noNgoma iqembu labantu ababili abenza umculo we-Africa ohlanganisa i-acoustic guitar le-instrument yethu yase-Africa imbira.
Ustangolo noNgoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhutho. Lingayikatshana balaleli luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho Praxedes Jeremiah lo mavela simhlanganya huye abazaphatha kona udaba lokudlwengulwa kwabantwana lamhlanje. Singakazi gqibe ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende sephawule ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku ema-biometric voter registration kits. Iyaqhubeka imizamo yokuqeda ingxabano ezikhona phakathi komkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lomunye wabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo Lilayi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.